Manerak na Kamurie Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kukadzi 18/2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vari kutsigira vaive mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havasi kutambira utungamiri hwakaziviswa nezuro nevari kuchikwata chiri kunzi chiri kudivi revakafanobata chigaro chemunyori wechimwe chikwata vasengezo chabango. Asi vashabangu vanoti vanotsigira utungamiri wakasarudzwa nezuro hurumende yokurudzirwa kuvheneka vanhu vakawanda vane chirwere chekolera iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc Vanozviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru mubato rinopikisa Residents Coalition for Change vasengezo chabangu vanoti vari kushanda neutungamiri wakasarudzwa nezuro kutsiva vaive mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakabuda mubato iri vachiti rapindwa napongwe uye rapambwa zvine chisimba nevasori nezanu PF. Asi vezanu PF vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi pamwe chete nevasori vakasarudzwa kuti vambotungamira chimwe chikwata ichi vanoti vawashman nguve vatenda ibiti naamai kore vanenge vachichinjana chinjana kwemwedzi mitatu yoga yoga chikwata ichi chakasarudzawo amai kore kuti vave mutungamiri webato iri mudare reparamende Asi chimwe chikwata chiri kutungamirwa na nevaiva seneta va Jameson Timber chakasarudza va Clifford Hlatchwayo kuti vave mutungamiri mudare reparamende zvakare Studio 7 yaedza kubata amai kore vanube navabiti kuti tinzwe divi ravo asi vanga vasiri kupindura mibvunzo yatavatumira utungamiri uhu wakaziviswa nezuro nevari kuzvitiwo ndivo vakafanobata chigaro chemutauriri webato vajacob mafume vanova meya weharare mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vachabangu tikatanga nekuvabvunza kuti vanotambira here vatatu vakasarudzwa nezuro ava
ndizvo izvozvo ndo mashoko akakosha mashoko akatumirirwa neruzhinji rweZimbabwe mashoko achaendisa pati kuti iende mberi
Tiri kunzwa vamwe vamamuchanda nawo vakaita savamuhlanga vachiti hamuna kunyatso taurawo navo pasati paziviswa ruzhinji zviri kufamba sei?
Vanamuhlanga vanotaura zvavo vane freedom of expression, freedom of association. Constitution yetu iri kuti president angava, vice presidents ari kutora tsimbo oenda mberi. Saka kuna consultation inofanira kuitwa ipapo.
Saka vatungamira ava pamanga muchiita marecords manga mushanda nawo here vatatu ava maikore vabiti naivo vanube kana kuti manga muchingoita yenyu zvenyumega
hakuna munhu anokwanisa kuita basa huru rakadaro yega hakuna munhu anga asikakwanise kundi challenge saka dzichabuda pachena kuti zvinhu ndandiziita zvazibva nekupi
Saka imimi maani chigaro chipe hapa kana mruguti mazosira kubato kugweru kongresi ya kaitu kwa hii.
Inini, I remain as interim secretary general and I remain the center of communication. Saka apana zuza kwa tinja. Sisi chichata ura chienda mberi. Uguti sino kwanisa here venda mberi chakadaru here. Tizo ita ma changes.
Saka kana mchiti batori dzokere kutungamiri wa 2019 kwa imi makazoshika sepa kuti muite acting SGR.
Aywa, izo zuru madare ka. And this leadership ino respect the process ya madare. Saka zuzo kwanisa next week unenyaya ilipa Supreme Court. I'm the underwriter yukoku. Saka let's respect my issues ya hazo pera kumadare. Deni cho kwanisa kutawura. Saka sunungura.
Sei batore nyirugura mbari shandisa chiso chava chamisa mane varume vaviri nemwe mudzimai.
Chinoramba chishandisa because that is a trademark. Chinoramba chishandisa because it's an intellectual property. Yakaregistwa hakuna munhu anokwanisa kuisenzisa until chaenda ku Congress. Congress ndiyo ine masimba yokuti it exists chinhu ichocho. Ukuti hai makomana. Achichakwanisa kusenza icho icho trademark hiyo haichasenzi
asi kana muchiti manga musingawirirana navachamisa kuti vanga vachida kuita bato kunge ravo kwete revanhu kose muri kuramba muchishandisa chemunhu chiso chemunhu hamusiri kuwirirana naye hapana dambudziko here uye takaona kuti musarudzo dzakapfuura hazvina kunyatsoshanda zvekushandisa chiso chacho chavachamisa
aiwa isu hatina kuforsa chamisa kuti asenzise zita rake. We didn't put a gun. So don't end up to KG6 to unganiza mabuto kuti tinoda kusenza face yako. We could have used anybody's face and we marketed that face. We publicized that face. It was not Chamisa akaenda kwese kwese munyika epublicize that face yako.
Ava kafanubata chigaro chemunyori mukuru wechimwe chikwata che Citizens Coalition for Change vasengezo chabangu vachitaura vari parunare muBulawayo. Nasiwo mutauriri wechimwe chikwata chiri kutungamirirwa na Senator Jameson Timba ava promise mukwananzi avati avasi kutambira zvakaitwa nechikwata chavachabangu nezuro. Ngatinzwe hurukuro yataita navamukwananzi.
Chakamirira kuona kuti avo vakaiswa mazita avo mukati nenhau yavo mafume iyi vachaita sei vachataura kuti chii vana Maikore vana Biti nana Professor Wolfman Ndule kuti vanoda here kuzviassociata nestatement yava mafume kana kuti vachazvidistansa iyi ichange akodzero yavo yaright to associate kuti tisassociate tinenge takateererawo tichinzwa kuti vakamira bato
kuva muri mimi ndiani ari kutungamira bato pari zvino.
Pari zvino bato rinotungamirwa na Honorable Senator Jameson Timba.
Tiri kunzwawo kuti Maikore ndo vakanzi vanenge votungamira mudare reparamende umu. Matima taura navo here vari kuuyawo kumisangano yamuri kuita here?
Ari kutungamira kudare reparamende ndiClifford Sachwayo. VaTimba vakanyora tsamba kuparamendi ikatambigwa naSpeaker vaClifford Sachwayo Honorable Webby vakagadzwa semutungamiri. With parliament, both lower and upper house, is the overall leader of the parliament, including my parliamentary committee chairpersons, Akadomwa, Pamuchetina, Clifford, Flachwayo, Larry Koko Parliament, Raka Gadwa, Larry Mushishikita Basara, Raka Tumon in Sana.
Asi, Vam Dendavaka Pindu, Ritamba Maga Tumire.
Vam Dendavangava Sinas Congress of Kindura, Asi Cheku Executor, Shakanga Jota Urwa, Nisangan, Jorge Jinja Wakaita. Vakagadza vasachwayo vakagadza machia pekee zema committees ndo zvakatikoshera kuti tsamba yedu yanga recognizewa madeployees akagadzwa
mungati nengo dzedare reparamende dzakawanda dziri kudivi renyu here kana kuti zviri kufamba sei apa.
Nengo dzedare reparamende nemakansela ese nyika yese vakasarudzwa pasi pemusangano weTPC havagoni kuti vasiye musangano weTPC nechikonzero chekuti kana uchinge wasiya TPC, zvazvinoreva ndezvekuti unenge watosiya kwawakasarudzwa neticket reTPC kune kwakuitwa by election.
Ko muri kushanda ose na vana achibaya na vasizi vari kutenderera matunhu vachiti pane imwe iri kunzi Blue Movement.
Vari kutenderera maprovinsi vanhu vari kuita basa guru rakatikoshera muhondo yedu yeshanduko. Nyika ino inozwa kuti mukuru wedu akazorora pari zvino Advocate Nelson Chamisa, saka panga pane reason yekuti pabudiwe panoitwa mainterfaces nevatsigiri vedu vachitsanangurirwa. Zvakaitika nezvikonzero zvakakonzera kuti vachamisa vange vachiresaina uyezve vachinzwa pfungwa dzevanhu vatsigiri vedu vachitaurana nevatungamiriri vari kutendera.
Kana muchiti vamafume vakaita zano ndega, pane matanho amuri kuronga kuvatorera here?
Kutaura kudai soo tatotaura nemamedia houses muno muguta guru reHarare tichitaura kuti vamafume havasisiri nhengo yetsipfupf nekuzvikonzero zvavaita vachitaura zvana NDC za2019 5 years ago zvoreva kuti havasisiri nhengo yetripc and vanhu vedu nhengo dzedu dzepati vatungamiri veparty mamps nemacouncillors etripc havafaniri kuoneka vana vamafume.
Mutauriri wechimwe chikwata cheTripleC vaPromise Mukwananzi vari parunare muHarare. Taedzawo kubata vamafume asi vati vanga vari munzira kubva kuBulawayo nekudaro vanga vasingakwanise kutaura parunare. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano inoti hurumende inofanira kusimbaradza zvirongwa zvekuvheneka vanhu utachiwana hwekorera sezvo paine mukaha mukuru pakati pevanhu vari kuvhenekwa kana vafa nechirwere ichi nevari kufungidzirwa kuti vafa nacho. Kwemavhiki anotodarika matatu uwandu hwevanhu vavhenekwa vakaonekwa kuti vafa nechirwere ichi huchiri pamakumi manomwe nemumwe kana kuti 71 asi vari kufungidzirwa kuti vakafa nechirwere ichi vasati vavhenekwa vanodarika mazana mana nemakumi matanhatu kana kuti 460. Mukuzeya nyaya iyi tabata chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Chandinoona dambudziko nderekuti tiri kuita yatinoti under reporting cases whether ma deaths or whether vanhu vabatwa necholera. There should not be a big difference between ma confirmed cases and suspected cases like that. That means that we are not testing enough or we are not reporting enough. Saka zviri kuitika ndezvekuti manumbers evanhu vaya vari kuuya nemanyoka nezvimwe zvakadaro arongodzi manyoka iwo vazhinji acho ari ekorera. Saka zvinoita kuti vanhu vafunge kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka munyika, and yet we have a big crisis on our hands, health crisis yekorera.
Zvinokonzerwa neizvi zvinoreva here kuti hurumende haina zvakakwana kana kuti vashandi vakakwana vanenge vachiita basa rekuongorora zvirwere zvakadai?
Ndinganyatsokuziva kuti dambudziko riri papi, my brother. All we know is at the end of the day the number of vanhu vari kutestwa kana kuti vari kuongororwa kuti vane chirwere chekorera here, malaboratory tests anofanira kunge ari kuingiriza. And the fact yekuti manumbers aya they are still suspected, you know, couple of weeks later, means that hurumende haisi kuita enough, whether i shortage yemaworkers here, whether i shortage yematest kits here, or whether it's the reporting mechanism iri in place yokuti manumbers ari kunonoka kuupdatewa. So either case, we need these numbers to be reported real time and accurately. Saka kana vari kunida more equipment, ngavatsvage equipment yekuti vateste vanhu nokurumidza. Kana vari maworkers, the same thing. Ndokuti dambudziko rekorera rikurumidza kupera muZimbabwe.
Tiri kunzwawo veWHO vachinyora padandemutande reX yaimbonzi Twitter kuti nhomba iyi yekudonhedzera kana kuti oral vaccine inoshanda zvakanaka pasina matambudziko akawanda anozosangana nemunhu anenge ainwa kana kuti atingati maside effects. Ichokwadi here semazira amunoitawo sachiremba?
Ichokwadi, my brother. Mavaccine mazhinji they are very safe and zvinosanganisira iyoyi nhomba yekorera kana dzimwewo nhomba dzakaita sana polio, dzinoita makumbo nezvimwe zvakadaro. Most of the time dzinenge dzaitwa marigorous testing because mavaccine aya mishonga iri kupuwa vana Saka vana vakatuwa mshonga isiri safe mune mato affecta upenyu wao wese. So there is every effort made nema scientists nezihurumende kana ma organization like wana WHO kuti ma vaccine anga ari safe.
Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunare mu North Carolina muno mu America.
Muchirongwa chedu che Live Talk nemuvhuro kukadzi 19 na 8 p.m. tichange tichikurukura nyaya dzekurima mbeu dzakaita semhunga, mapfunde nezviyo idzo dzinogona kupedza nzara mudzimba munguva ino yekushanduka kwemamiriro ekunze. Tichanzwa kubva kuna muzvinafundo tafadzwa naShema Baudi avo vanoshanda neUniversity of London kuBritain. Tichanzwawo pfungwa dzedzimwe nyanzvi munyaya dzekurima kusanganisirawo pfungwa dzevarimi. Sangana ineni Evans Zininga pa Live Talk nemuvhoro na 8 p.m. apo tichatarisa zvakadzama kurima kunopedza nzara muZimbabwe pamwe nekuvaka utano hwakanaka hwevanhu.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zveRussia zviri kune dzimwe nyika zvaungana munyika idzi zvichiratidzira nekurangarira mutungamiri webato rinopikisa munyika iyi vaAlexei Navalny avanonzi vakafa vari mujeri kuSiberia muRussia svondo rapera. VaNavalny vaizikanwa zvikuru nekushora uori hwavaiti hwaiitwa nehurumende yemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. Hurumende yeAmerica iri kushora zvikuru Rwanda nekutsigira kwainonzi iri kuita chikwata cheM23 chakapandukira hurumende yeDRC. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rati mhirizhonga yanyanyisa muDRC zvichikonzerwa nevapanduki vari kutsigirwa neRwanda ava. America yati veM23 ava vanofanira kubuda mudunhu reNorth Kivu. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Zvino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro navayangason Matete avo vanotungamirira chirongwa cheproject Vote 263. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tapeatika kubva mugore ra2020 vanhu vatanga kugamuchira inonzi Project Vote 263 yaiva donzo rokurudzira vechidiki kuti vange vachatoita nezvematongerwo enyika muZimbabwe. So takasanga zvakanaka nevechidiki nemadzimai nevanakaremara for 2020 up until 2023 my elections achiedzika. After that we had faced yatakaita tida kuongorora kuti tione kuti tiri kukonzera kuti vechidiki nemadzimai nevanakaremara vasanyanye patiseta nezvematongerwo enyika chii muZimbabwe. Zimbabwe achikonzera zvakawanda wanda. Chinhu chacho chaisangasana nechekuti vakati ivo havakuwa information yakakwana. So nezuro takange tiwani kuti tichilauncha yatinoti muchirungu tool which is artificial intelligence to provide vechidiki ava nemadzimai nevanhu vakaremara information iri accurate ine zvekuita nekupatiseta mune zvematongerwo enyika.
Donzo rekulauncha artificial intelligence project iyi ranga ririrei?
Donzo nderekuti tinge tichivandudza kana kuti patine muchirungu enhance our democracy. So in Zimbabwe damu democracy ndeyekuti zvandataura zvanyanya kuti mune zvipinga mupini zvotarisa vangu kuti vange vachipatisipeta futi akaona sekuti zvakakosha kuti tinge tichibridha gepi iroro.
Pakukura kwako zvanga zviri zvinhu zvawanga wakatarisira kuti uchange uchiita panguva ino kana kuti zvakazongoitikawo nekusangana nazvo neupenyu?
Inini ndakakura ndisitoriwo neiyeneyo yatingati pachirungu dhirimu yekuti kana ndakurawo ndikaakira chikoro ndigokwana kukwasa kuita dzita ndoita raifi yangu yekuprivatism pati inyaya yekuti semunhu akakurawo ana vabereki vaiita zvokurima zvaini tatuwa nemari yekuenda chikoro zvekuti takapesika tato kunoenda chikoro for a period. So in that moment in trying to find myself patini realize kuti ama problem andikusangana nawo asi hangu ndega tine vanhu vakawanda vatisangana maproblems nemaproblem akadai. So ndo zvakazonota kuti ndinge ndichiwanisa ndichiita zvekunge activism.
Vamwe vechidiki vangava vakatarisana nedambudziko rawakasangana naro rekushaya mari yekuenda kuchikoro kana kuti amwewo matambudziko ari kuwanikwa muZimbabwe, ndeapi mashoko aungada kuvapa ekurudzira?
Nyika yedu ndiyakaipa kushayiwa basa isinei chinhu, asi kuti nyika yakaipa tinoda kugadzirira nyika yedu. Tinovakurudzira vechidiki aiwa ngavange vachipatisipeta nezvematengero enyika nekuti that's the only way that chavanokwanisa kusolva maproblems avainawo.
Vamwe vari kuti solution yekupedza dambudziko iri kutiza munyika voenda kunoshanda mabasa akasiyana siyana kune dzimwe nyika. Izvi imi munozvionawo sei?
Hongu, asi kunenge chingo rako kungopostipona kugadzisa dambudziko nekuti tinoziva even kuti vanhu musha mukapinda dambudziko lenzi yati vanhu vagare pasi vekumusoro pamwe vapedze dambudziko iroro zvekuti unogona kutiza kuenda kunext door. But ichazongosvika panguva ichienda kuchirumba kwako nekuti kumba kwako haunga kutizi pakusiya.
Kune vamwe vangada kuti vange vachiwana mashoko achibva paAI Democracy 2.0 iyi yamakatanga, ndedzipi nhamba dzavanogona kutsvaka paWhatsApp?
So number dzipa WhatsApp 07196220444. So repeat as ikari 7196220444. Vakatirwa namba iyi pa WhatsApp kana vari kunze kwenyika vanoita +63 vakaitirwa pa WhatsApp vanongopinda message akanzi hai ndavapa zvinhu varejesta kana varejesta ndobva vata take forward yoga vatanga kuzvibvisa vanenge vasazvinzwa.
Anhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita navayanga Son Matete avo vanotungamira chirongwa cheproject Hot 263. Ndinokutendai kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndiri Tavakanyuve ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Taboka. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, simba rangu, Yesu simba rangu.
Maneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti tasangana zvakare muchirongwa chezvechitendero. Tisingapedzi nguva ngatinzwei mubvunzo unobva kuna Kenneth Nyamadza.
Makadii henyu pane zvezvitendero? Indiro Kenneth Nyamadza ndiri kuSouth Africa. Ndiroda kumbobvunza, ndiroda kubvunza ko kana munhu anenge afa aita zveaccident kana munhu afa abaiwa nebanga nguva yake inenge yakwana here? Ndokumbirawo kupindurwa ipapo. Munhu anenge afa abaiwa nebanga kana kuti aita zveaccident kana kuti munhu anenge amwa poison kana azvisungirira nguva yake inenge yakwana here? Ndoda kupindurwawo.
Uyu mubvunzo wenyu Reverend Simango.
Manheru akanaka baba Hwande nevatereri vedu veStudio 7. Mubvunzo wekukwana kwenguva kuti kana munhu akafa abaiwa nebanga kana kuti achinge atsikwa nemota nguva yake inenge yakwana here?
Kukwana kudini? Chii chinonzi kukwana naye mufundisi Simango?
Chinonzi kukwana panguva yokufa kwemunhu kana kuti chinonzi kukwana kutaura kuparara kwenyama yomunhu achibva aenda kunyika yomweya ndochinonzi kukwana kwenguva. Hazvisi kureva kuti kufanira, zviri kureva kukwana kwokuti nyama haichagoni kuenda mberi nekuti yaparadzwa, yasakadzwa kana kuti yabaiwa nebanga. Saka vanhu vachiti nguva yake yanga yakwana, kutaura kuguma kwekurarama panyika pano. Saka vachiti nguva yake yakwana, kutaura kuti kuguma kwekurarama kwake ari munyama panyika pano.
Iro Bhaibheri rinotipa musoro penyaya iyi, Reverend Simango.
Ngatimboverengai pana Muparidzi chapter 3 paverse 1 ne 2 inotiudza kuti chinhu chimwe nechimwe chine nguva yacho. Verse 2 yoti nguva yokuberekwa nenguva yokufa. Saka mafiro anoita munhu panyika pano akasiyana. Vamwe vanofa vari vana vadiki, vamwe vanofa vakura. Asi hapana munhu anofa zvichinzi uyu ngaachifa nokuti nguva yake yakwana. Nyange mutana chaiye tinoona kuti tinomhanya mhanya kundotsvaga madhokotera kana kuti mapiritso kumupa kana achirwara kuti aregere kuparara.
Saka panozonzi nguva yakwana zvinorevei chaizvo?
Chinozonzi zvino nguva yakwana kuratidza kuti mweya wabuda munyama. Ngatimboita somufananidzo kuna Genesis chapter 4 paverse 8. Tinoona Kaini achiuraya mununʼuna wake Abheri. Saka mubvunzo ndokuti nguva yanga yakwana here? Nguva yokuparara kwa Abheri yakakwana nokuti akaurawa. Saka nguva yake yanga yakwana nokuti muviri wanga usingachagoni kupfuurira mberi wanga waparadzwa. Asi zvanga zvisina kufanira. Hazvisi kureva kuti kana munhu akaparara zvakafanira. Zvinenge zvisina kufanira. Asi kuti nokuda kwokuti muviri hauchagoni kuenda mberi, munhu anobva anzi nguva yake yakwana. Nokuti kana munhu achinge afa, anobva munyika yenguva oenda munyika yekusingaperi kana kuti eternity. Nguva yokufa inosvika pavanhu vakaberekwa panyama, vanobva nyika pano, iwe neni. Saka maendere acho ndiwo akasiyana. Chakaipa chinoitika, asi une nhamo unowisa chakaipa. Kutaura kuti kutonga kwaMwari kunouya pane vanoita zvakashata. Asi rufu rwuri kuvanhu vese, vakuru navadiki. Sake tichizobudisa vara rokuti nguva yake yanga yakwana. Kutaura kuti nyama haichagoni kupfuurira mberi nokuda kwokuti iko kufa kwenyama nokuparara kwayo ndo mugumo wenguva yomunhu. Sake muchinzwa vara rokuti nguva yake yanga yakwana.
Mukoma Kenneth, ndinoimba manzwisisa mhinduro yamapiwa. Tinotenda mufundisi David Simango. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai maaudio emibvunzo yenyu kana zvamunoda kugovana nevamwe mune zvechitendero paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Apo Tanonoka achaenderera mberi achitarisa nyaya dzine chekuita nezvitendero. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vanozviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru mubato rinopikisa Citizens Coalition for Change, vasengezo Shabangu, vanoti vanotsigira kuti vawashmen Ncube vatendai biti na amai Lynette Core vafanotungamira chikwata chavo pari zvino vakamirira kutsvaga mumwe mutungamiri. Asi vamwe vari kuchikwata chiri kutungamirirwa pari zvino nava Jameson Timber vanoti zviri kuitwa nechikwata chavashabangu mahumbwe. Hurumende yokurudzirwa kuvheneka vanhu vakawanda kuti vane chirwere chekolera here kana kuti kwete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gift Dube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda ba ku VOA Ndebele.